Vachipa humbo wavo commission iyi nhasi, munyori mukuru muboka revechidiki reMDC inotungamirwa navanelson chamisa valavmo chinoputsa vati havaoni commission iyi ichikwanisa kuita basa rayo zvakanaka sezvo dzimwe nhengo dzecommission iyi dzine divira dzakarerekera. Vachinoputsa vati havaoni dzimwe nhengo dzecommission iyi dzichiita basa radzo nemazvo sezvo vari vanhu vanozivikanwa kuti inhengo dzemapato ezvematongerwo enyika. Vati hamai Charity Manyeruke inhengo yezanu PF inozivikanwa uye havatarisiri kuti vangakoshesa umbo huchange huchisungirira bato ravo pamwe nemutungamiriri wenyika vaemarson Mnangagwa. Vatiwo valavmo Madhuku munhu akakwikwidza musarudzo dzemusi wa30 Chikunguru dzakakonzeresa mhirizhonga yakazoitika iyi uye amai Vimbai Nyemba munhu anogara achingogadzwa mumabhodhi akawanda nehurumende yavamunangagwa. Nokudaro vachinoputsa vati maoko evatatu ava akasviba kuti varambe vari mucommission iyi. Zvataurwa navachinoputsa zvatsinhirwa navaislam Madhosi vanhu vemunyori anoona nezvesarudzo muprovhinsi yeHarare muMDC yavachamisa.
Boka revanhu vedu vemacommissioners vedu arimi ari mucommission iyi vemuZimbabwe vakaita sana mai Manyeruke, vana Mabhiza, vana Professor Lavmo Madhuku nemhaka yeprofesa Malavmo Madhuku vanga vari musarudzo idzodzo. Ende pakafurwa vanhu zuva rakatevera kana kuti maviri akatevera vamadhuku vakabva vatongobuda vakati zvaitwa neMDC Alliance. Saka nhasi zvingaita here kuti vachinje zvavakanga vadini zvavakanga vataura 2 days vanhu vadini vanhu vapondwa nemasoja. Ende haisiri zvekuti chivande masoja ndiwo akapo nekuti vanga vakapfeka mbatya dzechiuto. Muno muZimbabwe tinoziva kuti hazvidini hazvitenderwi chero muimbi uya anonzi Japreza wakataudzwa kuti hapana kudini kudzipfeka. Saka zvakaitwa nechii nemasoja.
Vamadhosi vati vamunangagwa pachavo ndivo vanofanira kumiswa pamberi pecommission iyi sezvo vari ivo mukuru wemasoja enyika anonzi ndiwo akaridza futi vanhu vakafa musi wa1 Nyamavhuvhu. Vatiwo ongororo riri kuitwa necommission iyi inzira dzekuedza kuchenura vamunangagwa kuti Zimbabwe idzoserwe mugungano recommonwealth.
Vari kuda kuzvichenesa nokuda kwokuti kupinda kwavo mukutora masimba vamunangagwa hakuna kunyatsokuitwa nezvakanaka. Kwakatanga kwaita sei kubvutwa kwemasimba iyaya vanoti muchirungu kuu. Nyangwe dai vanhu vakada kuitsanangura kuu ikuu, hakuna chinjonzi softi kuu. Kuu kutaura kuti bauto adini atora chisimba. Saka ndo vakazvoita chii vamunangabva ipapo. Saka kuti tidzoke kufamba nevamwe yamunoti globalization, kufamba nedzimwe nyika, vari kuda kupinda mucommonwealth awa colonial masters handiti naizvozvo vari kuvanga vakachena. Saka kuchena kwavo ndekwekuti havane chekuita nekupfurwa kwavanhu, asi ivo varivo vaneshi vane masimba ekuti muto endapo muto usaenda apo. Dai vakatoisa commission of inquiry pavakaputisirwa nebhomba musi wa20 Chikunguru kuwhite city stadium kwakanga mauto ndiwo ane mukana wekuwana futi nemagrineti.
Asi sachigaro wekomisheni iyi vaHalima Motlante avo vaimbova mutungamiriri weSouth Africa kwechinguvana vati vamadhuku amai Manyeruke pamwe namai Nyemba vanhu vakatora mhiko dzekuita basa mukomisheni yavo. Saka nokudaro vanosungirwa kuita basa ravo nemazvo. Vamadhuku pachavo vaudza Studio 7 kuti munhu akatwasuka uye anoita basa sebasa.
Iyo haisi nyaya vanhu vatora zvekuti kwanzi hatisi vanhu vakatitwasa. Vanhu vari kungoita zvokungonakidzwa nekuti pane zvinhu zviri kungoitika munyika vanongoda kungotaura zvinofadza vanhu vakawanda. Hapana kutisatwasa kwandingaita, handitori munhu akazvimirira anoziva zvaari kuita. Saka vanhu vanozoona patinopedza kuti tinenge tiri vanhu vakadii. Asi hapana kana chokwadi chingataurwa nemunhu unotaura kuti madhuku akadai, ipfungwa dzake munhu iyeye. Hatingogariri kuita izvozvo zvokuti tiazita kushanda zvinhu zvezano PF. Tiri kuita zvinhu tinenge tichashaya zvokuita here kuti ndingoti ndabva kumba kwangu nebasa randinoita nezvandiri ndoti aiwa ndomboita basa rava munangagwa izvozvo. Aiwa kwete, ndakatoona zvine musoro kuti titarise kuti vanhu vasangofa pasina. Pane vanhu 6 or 7 vakafa tababuda musarudzo. Ini saLavmo Madhuku ndotoona zvakanaka kuti titarise kuti chii chakaitika, zvingazodziririka sei ramangwana. Saka ibasa randakatotambira nekuda kutorifarira kuti tiite basa nemazvo.
mumwe wevapa humbo hwavo komisheni iyi vazakei mutimutema avo vanove chipanga mazano chezvemitemo musangano revashandi rezimbabwe congress of trade unions kana kuti zctu vati vakapindwa nemabhodhoro mumaziso mushure mekupfurwa kwakaitwa mahwindo emahofisi ezctu pamhirizhonga iyi ivo vari mukati memahofisi aya vati vanhu vose vakakuvara kana vane hama dzakafa mumhirizhonga iyi vanofanira kuripwa izvo zvatsinhirwa navatinei zhuwavo avo vakashayikirwa nemukoma wavo vabrian zhuwavo mumhirizhonga iyi vazhuwavo vati mukoma wavo vairarama nekutengesera pakati pedhorobha
mune chisimbo shangano chekuti ide kagona kudetserwawo pane mhuri dzakatakurwawo
vafakazi vazhinji vapa ufakazi nhasi vati zviri pachena kuti masoja ndiwo akauraya vanhu musi uyu sezvo pane mavhidhiyo akabuda achiratidza masoja achiridza pfuti musi uyu vamadhuku vaudza studio 7 kuti vari kutarisira kuti vari muchiuto vachapa humbo hwavo komisheni yavo mangwana
vachauya vekuti muchiuto vachauya vachipa humbo asi kurongwa kwatakazviita ndekwekuti tinotanga tambotanga kunzwa kune vanhu vaiona zvinhu kuti zokwanisa kubvunza vechiuto kuti vazopindura zviri kuonekwa saka tiziva kuti veruzhinji vaifunga kuti nyaya ingangotangira pakuenda pachiuto materms of reference atakapiwa napresident anotangira kure zvechiuto izvi zvinozouya pachi4 kuti chii chakaitika chii vanhu vanga vari mutown and then chechipiri mapurisa akaita chii chechitatu vechiuto vakaita chii saka vechiuto vanouya pechitatu saka izvizvizvi tine vanhu vakawandisa vanga vachingotaurawo chii chakaitika ndovatora nguva yedu yakareba saka tiringopushira kumberi vanhu vemilitary
zvichakadai komisheni iyi yashanyira nzvimbo dzinonzi dzakaitikira mhirizhonga iyi dzinosanganisira muzinda wezanupf mahofisi ezanupf muprovhinsi yeharare pamwe nemuzinda wekomisheni inoona nezvesarudzo yezimbabwe electoral commission zvinonzi pane vanhu vatanhatu vanonzi vakafa mumhirizhonga iyi mushure mekupfurwa nevari kufungidzirwa kuti masoja asi masangano anoshanda akazvimirira anoti vanhu vakafa musi uyu vanodarika 10 sezvo vamwe vevanhu ava vakafira munzira vachiendeswa kuzvipatara vamotlante vanoti vachasvitsa gwaro rezvavachawana muongororo yavari kuita iyi kumutungamiriri wenyika mukati memwedzi mitatu kubva pakagadzwa komisheni yavo ndakamirira studio 7 muharare ndini Thomas chiri pasi.